Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechipiri chikumi 26, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapato ose ari kukukwidza musarudzo anyorerana chibvumirano chekuchengetedza pamwe nekukurudzira runyararo pemberi pesarudzo. MDCT yavachamisa inoita chibvumirano chesarudzo neNational Patriotic Front zvisinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi rose reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ose ezvematongerwo enyika ari mukukwidza musarudzo dzegore rino nhasi anyorerana chibvumirano chekuti achachengetedza pamwe nokukurudzira runyararo pamberi pesarudzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vari kukwidza pasarudzo yemutungamiriri wenyika vari 23 nhasi vatora mhiko yekuti ivo nemapato avo vachachengetedza runyararo pamberi pesarudzo. Vachitaura pakutora kwavaita mhiko iyi vanga vakamirira MDCT inotungamirirwa navanelson chamisa uye vari sachigaro webato iri vamorgan komichi vati hurumende inofanira kuona kuti masoja ose ari mumaruwa abviswa kuitira kuti maruwa ese muve nerunyararo uye veruzhinji vasagare vachitya. Vakomichi vatiwo vari muchiuto vanofanira kubuda pachena vachitaura kuti vacharemekedza anenge akunda musarudzo zvisinei nekuti akaenda kuhondo here kana kuti kwete.
Zvakare mauto anoshandisiwa kuramba maresults anenge aitwa election zvakaitika 2008 apo vashangirai vanga vahwina election yavo mauto akapindira akaramba. Tinoda kuti statements dzakaiswa nana general zvina vashe dzokuti hakuna munhu asina kuenda kuhondo achatonga nyika ino ibviswe statement iyo ite retracted. Takatomirira kuti general nenge Philip nenge Valerius Banda vataure kunyika ino kuti ahwina ahwina hazvina basa kuti munhu anewo credential. Tinoda kuti vana venyika ino vatongwe nemunhu anobva kuvanhu.
Izvo zvatsinirwa nemutauriri weMDC yava Washman Ncube vakurawo nechihwai avo vati sarudzo dzose dzakapfuura dzaiitwa zvine mhirizhonga mukati zvaipa kuti sarudzo idzi dzisatambirike.
Runyararo rwuri kuitike munyika ndofunga zviripo pakuti hurumende yenyika ino ibise masoja ari kugara kumaruzevha, masoja ari muzeki, zvinge pave nekujeka kuti vari committed kana kuti vakazvipira kuti pave munyika muve nerunyararo. Saka munyika hamugoni kuita runyararo kana tine masoja kana kuti vanhu vasinganzwisiki vari kutenderera mumaruzevha vachivhundutsira vanhu. Tirikureva kuti hakuna sarudzo dzakasununguka kana tine mauto nemapurisa kana neCIO vari kuvhundutsira vanhu.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vati zvakakosha kuti mapato asangotaura chete kuti kusave nemhirizhonga. Vashiti vemapato ngavaremekedze zvavazvipira kuita.
Ndatoona kuti zvizhinji zvotanga zvichiunganira panapa zvinoitika nekuti vanhu vanenge vachiita kufungidzirana. Uyezve vatungamiriri vemaelections especially zeki ngavaite zvese zvinofanira kuitwa kuti kufungidzirana kudi kupere. Chese chese chinongoitwa ngavaite vasangomhanya kuzvidefenda. Chakati voti zvakati, chakati zvoti zvakati, nekuti zvezvi takuona zvakawanda zvaakuitika zvisingachaenderani nemutemo.
Vanga vakamirira mutungamiriri weZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaObert Mpofu, avo vanove munyoranoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU PF uye vari gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika, vati sebato riri kutonga pamwe nehurumende vachaita zvose zvinodiwa kuitira kuti sarudzo dzegore rino dziitwe zviri pachena. Imwe nhengo yeZANU PF vachafadzwa mugwadi, vati kuita sarudzo murunyararo kwakakoshera kusimbaradza chimiro chenyika.
Chokutanga, nyika yose kana pasi rose ringava nokuda kuziva kuti muno munyika yeZimbabwe runyararo chinhu chinochengetedzwa nokudziwa zvikuru namapato ose uye noutungamiriri hwenyika inoyi. Saka nokudaro sarudzo dzino dzakafanira kuva norunyararo nekuti maziso epasi rose akatarisana nenyika yeZimbabwe.
Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vakurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti vaedze kugadzirisana murunyararo kana paita gakava panguva dzekutsvaga rutsigiro vashandisa komiti yekomisheni yavo yemultiparty liaison committee iyo yavati ichaumbwa nekomisheni yavo munguva pfupi iri kutevera. VaFrancis Danha vebato rehashtag 1980 Freedom Movement chinhu chedu vadzingwa pachiitiko ichi nemapurisa mushure mekunge vatukirira mai Chigumba vachiti havafaniri kutaura sezvo vachiti vanofanira kusiya basa vachivapomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka pamberi pesarudzo. Vadanha vakatadzisa kuumbwa kwemultiparty liaison committee svondo rapera nezvikonzero zvimwe chetezvo. Kutorwa kwaitwa mhiko yekuchengetedza runyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika kwanga kwakarongwa nekomisheni inoona nezverunyararo nekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chibvumirano chesarudzo nebato reNational Patriotic Front, danho rinonzi harinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Gwaro rehurumende reGovernment Gazette, iro rinoratidza mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo dzegore rino, rinoratidza kuti nhengo dzeNPF kubva kuchikwata chebato iri chinotungamirwa namai Sandi Moyo, dzakaita savaShadrick Mashaya Mombe navaJP Jabun dziri kumirira MDC Alliance, kunyange hazvo bato iri risati ravi muMDC Alliance. Mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vaudza Studio 7 kuti vanhu vakaita savaMashaya Mombe, vaJabun nevamwe vana vainge varonga neimwe nhengo yeMDC Alliance, MDCT yavaNelson Chamisa, kuti vaizomirira bato iri muAlliance. Mutauri weMDC yavaNcube vakurawo nechiwai vati izvi hazvirevi kuti NPF yave nhengo yeMDC Alliance.
NPF haina kupinda muAlliance, asi nyaya iripo ndeyekuti pangangova nevanhu vanga varipo vari muNPF vanga vachitaura kuti vanga vachitaura nesu seAlliance, asi takazoona vakumira vachishandisa Star Alliance, asi hatingati papa nechibvumirano.
Vanotungamira mabasa ekuronga misangano muMDC Alliance zvakare varisa chigaro veMDCT yavaChamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vakaita savaMashaya Mombe vave kumirira Alliance uye havasi kumirira NPF. Vatiwo NPF ibato rakazvimirira, rakatonyoresawo nhengo dzaro kuti dziri mirire musarudzo.
Havasi maMDC, havasi maMPF, vanhu vatori muMDC Alliance raimbova NPF.
Dzimwe nhengo dzeMDC Alliance hazisi kufara nenyaya yekuti MDC yakatora zvimwe zvigaro zvainge zvabvumiranwa kuti zvichapiwa mapato aya ikazvipa kunhengo dzeNPF dzakabva kubato reZANU PF semuenzaniso Harare South. Iconstituency yainge yapiwa Transform Zimbabwe, asi veTransform Zimbabwe vakazokatyamara kuona vaMashaya Mombe vasainirwa kuti vakwikwidze kunzvimbo iyi. Kuita kwakadai ndiko kwakaita kuti mumaconstituency mazhinji mumire nhengo mbiri mbiri kana kudarika dzichiti dzinomirira MDC Alliance. Zvichakadai, gwaro reGovernment Gazette rinoratidza kuti pane nhengo dze MDC Alliance dzisiri kukwikwidza mumawadhi anodarika makumana uye mazhinji ari mumatunhu eMashonaland Central neMidlands. Mawadhi awa akatotorwa nenengo dzezano PF. Vakomichi vanoti hapana chinoshamisa vachiti musarudzo dzapfuura. Vakatotadza kumisa vanhu mawodhi akawanda kudarika gore rino.
Because taifana kunge takafilda kwese, but zvinoitikawo ndozvakawanikwawo, but hatinambobvira taita history in that performance since takatanga party yedu. Isusu as MDC Alliance story in the clouds kufara kuti takaita the best performance yatakaita. Tichameka short in those areas, tichameka short tichawana nzira dzekuti tibeke short akuregulation ikoko nekuti tinge tichaita something zviri on the plan.
Vanwe vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakanyanya kukosha ndedzemutungamiri wenyika, idzo dzinoita kuti vakwanise kutungamira hurumende nekutonga nyika sekuronga kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi rose reInternational Day in Support of Victims of Torture muhurongwa hwaitirwa kunyamaropa kunyanga mudunhu reManicaland. Vanhu vanopfuura mazana matatu nemakumi matanhatu vaungana vachirangarira kutochwa kwavakaitwa. Izvi zvaitwa muhurongwa hwanga huchikokerwa nemasangano anosanganisira Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Peace Project, Counseling Services Unit, pamwe neZimbabwe Political Victims Foundation Trust. United Nations yakatara muna 1997 kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega nemusi wa 26 chikumi. Vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas. Vanoti dambudziko guru riripo nderekuti Zimbabwe haisati yaisa ruoko rwayo pachiga cheUnited Nations chinorambidza kutochwa kwevanhu pasi pose.
Taita taunganidza vanhu vazhinji vakauya vari mavictims etocha, vanga vachitaura nyaya dzavo kuburikidza nemapoezi, nemitembo, nziyo, nemadrama vanga vachiita, mitambo yanga vachiita kuratidzira zvavakasangana nazvo uyezve kutaridzira zvavanotarisira kuzoona muupenyu kwachienda mberi.
Chii chiri kuitwa kana kuti chii chakaitwa kuvabatsira vanhu ava?
Chataona isisu chekutanga isisu NGO Forum chekuti pane dambudziko pamafunguro edu ekutanga, ekuti tinofunga kuti vanhu vanonzi mavictims kana vakashungudzwa vanoda rubetsero rwekuti vari neupenyu hwese vanofanira kunge vachibatwa neruoko vachisukidzwa. Isusu tinofunga kuti isu munhu anenge asangana nedambudziko retocha, anenge asangana nedambudziko rekushungurudzwa, anofanira kupuhwa rubetsero rwekuti agone kumira pache zvake zvekare. Nekuti vazhinji vevanhu ava vanenge vakasangana nedambudziko rekushungurudzwa vanosara vaine kusurukirwa kwakanyanya zvekuti havachakwanisi kuti vakwanisi kuparticipata muzvirongwa zvenyika. Ndinofunga pane zvinopesana nenyaya yesarudzo kuti vanhu vava vaende kusarudzo vakasurukwa, havachakwanisi nekuti vachiri kunzwa kumbunyukidzwa kuburikidza nekushungudzwa kwakaitwa agore apfuura. Saka chirongwa chanhasi sisu changa chakanangana nekuti tisimbise vanhu vakapfuura netsaona yekushungudzwa yetochai kuti vagone kuzvimirira vega, vagone kurangarira kuti vanhu uyezve vagone kurangarira vana vezimbabwe vane kodzero dzakakwana dzakafana nemunhu wese.
Pane zvaitwa kusvika pari zvino, munoona sekuti pano mutsauko here uri kuitika?
Mutsauko hatisati auona nekuti vana vezimbabwe ndofunga patanga tikaungana rekunoku chichemo changu achibudisa ndechekuti hurumende yedu yezimbabwe haisati yanyora chisungo chinonzi pachirungu UN Convention Against Torture. Chisungo icho chisungo chepasi rese chekuti nyika dzinge dzibvumirana kuti isa hatidi tocha pamwe munyika dzedu. Zimbabwe haisati yanyora chisungo ichocho.
Avo vange vari vanoona nezvekurongwa kwezvinhu muZimbabwe Human Rights NGO Forum vatafadzwa Christmas vari parunare kunyanga neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk
kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare guru rezimosva muAmerica rabvumidza kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump varambidze kana kudzikisa vanhu vanobva kunyika shanu dzechitendero chechiMoslem kupinda muAmerica. Vatongi vashanu vabvuma asi vamwe vana varamba mutemo uyu. Nyika idzi dzinosanganisa Iran, Libya, Somalia, Syria neYemen. European Union iri kugadzirira musangano wemazuva maviri wechimbi chimbi nemusi wechina wekukurukura nyaya yevapoteri iyo iri kuda kutsemura sangano iri nepakati. Kusawirirana uku kwabuda apo chikepe chakange chakabatsira zana revapoteri munyanza yeMediterranean chapiwa mvumo yokupinda muItaly mushure memazuva maviri Italy ichiramba chikepe ichi kupinda munyika. Vamwe vashandi nevaimbove vashandi vekambani yehurumende yeZisco Steel vanoti havana chivimbo chekuti hurumende ichakwanisa kumutsidzira kambani iyi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Inguva dzekumafoo masikati apo vamwe varume vaviri vari kuzvivaraidza vachitamba tsoro yemakomba mune rimwe bhawa riri mumusha weveruzhinji weTowood mudhorobha reRedcliffe. Varume ava ndivamwe vevakawanda vaishanda mukambani yeZisco Steel vakazomiswa basa. Mumwe wevanhu ava uyo akangoda kuzvidoma nezita rekuti Mofu anoti akashanda muZisco Steel kwemakore anoda kusvika 40 akazomira muna 2011. VaMofu vanoti vari kurarama nemari shoma yavanowana vakamirira kupiwa mugove wavo wemakore avakashanda muZisco Steel. Vanoti vanongonzwa nyaya yekuti kambani iyi yave pedyo nekumutsurudzwa asi vanoti hapana chiri kuitika chinobatika chinoratidza izvi. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti vapiwe mugove wavo vaone zvekuita neupenyu hwavo.
Tongonzwa mapepa asi chokwatiya chaicho background hapana kuti kambani ingamuke, maybe by the grace of God. But pari zvino hapana chiripo. Mari dzetiri kupiwa ndedze backlog. Auti pava 2 months na backlog kushaya kwana. Termination asi hasati aiwana kana makore asati kashanda asati abhadhara.
Vaive munyori wekomiti yerimwe sangano raimirira vashandi muZisco Steel vaGibson Mpinyuri vanoti vachiri mushishi kutaurirana nevakuru vakuru vekambani iyi kuti vashandi vapiwe mari dzavo dzose. Vanoti vanongonzwawo nemakuhwa kuti kambani iyi iri kuda kumutsurudzwa.
Pari zvino kambani tirikungonzwawo kuti ichawana investor, pane investor aripo asi hatisati tawana hedu official communication regarding nyaya iyoyo. Saka takangomirirawo kuti tigowanawo official communication tinzwe kuti tichararamawo sei tichienda mberi. Pari zvino tirikungowanawo mabacklog salaries edu angari outstanding kubva 2011 tichienda mberi. Ndo mari dzedu dzatirikuwana at the moment. Pane outstanding issues aripo tichiri patable tichiri kutaurirana hatisati tapedzerana pane zvimwe.
Sachi garo wesanganore Iron and Steel Workers Union of Zimbabwe, iro ripasi pesanganore Zimbabwe Congress of Trade Unions, kana kuti ZCTU, wa Akim Mujokeri, vanoti shuviro yavo, nevamwe vashandi vakawanda, ndeyekuti dai sarudzo dzaunza vatungamiri vatsva, vane hanya nekumutsurudzwa kwema industry, pamwe nekuti vashandi vawane mugove wakafanira.
Tinoshuvira kuti minister anoappointiwa weindustry and commerce, angari competent, vanenge competent wodzingwa mabasa. Zvakare tiri papo topiwa mari dzedu dzose dzatakashandira. Nokuti it has been sent for too long, kubva 2010 kuchitaurwa zvainvesta hapana chakamaterialize, almost a decade.
VaMoses Kavenga vaishandawo muZisco Steel uye vanobatsira kumirira vashandi. VaKavenga vanoti vanhu vakawanda vaishandira Zisco Steel vakatarisana nedambudziko rekuti havazi kuwana mari dzavo dzakafanira. Vanoti pave nenguva yakareba vanhu vachingoudzwa kunzi kambani iyi yave kuzomutsurudzwa asi pasina chinobuda.
Zvinhu zvese zvichingotaugwa zvoenda through the courts kuti mari dzedu dziuye dzoenda through ma courts, even retrenchment iyoyi you find kuti tikuenda through ma courts. Tikuda kuti zvungwe twajekere kana munhu akati arurenjwa according to the act, munhu ngaapiwe mari yake 3 months notice pay yake in line with the constitution of Zimbabwe. Zvingotedzekwa zvakaita saizvozvo, kwete kwete chizvuzvudzana enda kuma courts plus nokunyepirana kuti zvotiugadzira tiugadzira manyotsa mukana kurira chimbiri chiyamwa. Zvinhu ngazvichinje izvi.
Vashangwa Vincent Masiwa ndivo mutevedzeri wameya weRedcliffe vari nhengo yeMDCT inotungamirwa naNelson Jamisa. VaMasiwa vaimbovewo mushandi weZisco Steel vari mumwe wevamiririri vevashandi. VaMasiwa vanoti maonero avo ndeyekuti matambudziko ekambani yeZisco Steel angapera chete kana munyika mukave nehurumende itsva, vachiti havaone hurumende yeZANU-PF ichikwanisa kugadzirisa dambudziko iri.
Shuvire yedu pamaelection ndeyekuti dei tachinja utungamiri. Utungamiri hune hanya nevanhu. Utungamiri hwogona kumutsa maindustry. Ava varipo vakakonewa for the past 38 years ndo vavhara Zisco, ndo vaita kuti nhamwe iri muRedcliffe ive patiri nhasi, ndo vaita kuti ive patiri nhasi. Saka tarisiro yedu ndeyekuti utungamiri ngavakuchinja.
VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvebudiriro pamwe nerunyararo uye muongorori wezvematongerwo enyika, akazvimirira. Vachakunda vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nezvekugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekumutsurudza maindustry, kubvira pavakapinda pachigaro hapana zvinobatika zvavati vaita. Vachakunda vanoti chimwe chezvikonzero zvikuru zvaita kuti maindustry aondomoke munyika inyaya yekuti hurumende yeZANU-PF yave nemakore akawanda isina mitemo yakajeka inobatsira kuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muRedcliffe, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe mumwe wevanhu vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Panotaurwa nhoroondo yevanhukadzi vane mukurumbira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe, Muzvare Tokozani Kupe ndemumwe wevanhukadzi ava. Muzvare Kupe ndemumwe wevanhukadzi vana pavanhu 23 vachakwikwidza pachigaro chemutungamiri wenyika. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mukana wekukurukura naMuzvare Kupe pachavo, asi takataura nevanhu vakasiyana-siyana kuti tinzwe mafungiro avo pamusoro pavo. Vari kumirira Muzvare Kupe panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika, amai Priscilla Misaira Bwimushonga vanoti Muzvare Kupe vane mwoyo wakanaka uye munhu akashinga kumira pachokwadi zvisinei kuti vangashorwa, kunyombwa kana kuzvidzwa.
Mudzimai anozvimiririra, mudzimai asingaiti zvekuti kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka anotya kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Muzvare Kupe vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pakongresi yakaitwa muBulawayo muna Kubvumbi mushure mekunge vapo kana nekukwidziridzwa kwavaNelson Chamisa kunzi vave ivo vanotungamira bato reMDCT zvichitevera kufa kwavaMogen Tsvangirai muna Kukadzi. Muzvare Kupe vakatanga vachirwira kodzero dzevashandi. Vakave munyori wesangano reZimbabwe Amalgamated Railway Union kwemakore akawanda, vakavezve munyori mukuru weboka remadzimai kana kuti Women's Advisory Council muZimbabwe Congress of Trade Unions, izvo zvakaita kuti vave mumwe wevakuru vakuru vebato reMDC parakavambwa mugore ra1999. Amai Misaira Wimshonga vanorumbidzawo Muzvare Kupe panyaya yekuve munhu akakwanisa kuzvisimudzira muupenyu uye semunhu akashinga kana kwakatariswa nyaya yekurwisa chirwere chegomarara rezamu chinove chirwere chavakabatwa nacho muna 2011.
Mudzimai akasurvivor yatinoti survivor wecancer, asi chero paakanga aine cancer yacho ipapo akairwisa. Achiri kungoirwisa nhasi, ari kutaura nezvayo, ari kubatsirana nemadzimai ane kenza. Asi handinyaya yekumudira chaizvo chaizvo ndechekuti asi mudzimai anovhunduka. Chero akasangana nezvakaita sei, ndofunga maunozviziva kuti akasangana nekutyidzirwa, akasangana nekurohwa.
Murongi wemabasa muMDCT inotungamirwa naMuzvare Kupe, Muzvare Yvonne Msarurwa, vanorumbidzawo Muzvare Kupe semucherechedzo wemunhukadzi akashinga pakurwira kusimudzirwa kwevanhukadzi kunyanya mune zvematongerwo enyika.
Takatarisa kubvira pakanga pachiitika masplits mumusangano weMDCT, Dr. Chokozani Kupe vaisara ndovaiumbiridza kuda kudzoreredza musangano weMDCT. Munhu ane moyo murefu, munhu anoregerera, munhu ane moyo wekuti inini pachangu ndiri kungoti Mwari dai vanga mandikwanisawo kundipo mwoyo wakaita sawa Muzvare Chokozani Kupe. Inini zvangu saYvonne Msarurwa, Muzvare Chokozani Kupe ndinoona havana rusarura, vanotida sevana vavo. Personally inini vanonditora semwana wavo. Kunyango pana ndakasungwa ndiri mukati mejeri, Muzvare Chokozani Kupe vaiona kuti Yvonne awana zvikwanisiro zvaanofanira kunge achikwanisa kuwana.
Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province paspech kamche proportional representation, amai Nomvula Mguni, vanoti zvinovashamisa kunzwa vamwe vanhu vachiti Muzvare Kupe munhu anofarira kuita zvemirizhonga kana kusarura kuchishandiswa nyaya yemarudzi. Vanoti mukuvaziva kwavo kwenguva yakareba, Muzvare Kupe munhu ane mutsa nerudo.
Pese patinofamba ndoona kuti anenge achifarirani nevanhu. Vakawanda vari kuHarare vepati yedu vaiuya kuno vechienda ikoko kumba kwake kunodla, vachivabikira vamwe vachivapa mari vachiti ndimai vedu. Komai wavo nhasi wazoita violent kupiwo vanga vachidya kumba kwake. Munhu aitodzora vamwe chidiki kuti aiwa tirege. Ipo pavanhu vechituka president zvangirai kuti aite, inini pachangu ndaimboti aine tsvangirai uya nondipo, akati aiwa nechindevere hai muntu wenkosi uyegeleni muntu wenkosi handi. Iye tsvangire chirwara ndiye waiti hatina mateshwa munhu uyadini apore.
Mutauriri weboka revechidiki reMDC inotungamirwa naMuzvare Kupe vaAlfred Zurutwe vanoti vechidiki vebato iri vanoona Muzvare Kupe saamai vavo uye vanovatsigira, nekuti kunyange pakave nezvinovhiringidza munhu asingarase gwara pakurwira veruzhinji kuti vave neupenyu hwakanaka. Dzimwe nyanzvi dzinoti dai MDCT yakanyatsotevedzera bumbiro rayo remitemo, zvaive pachena kuti Muzvare Kupe semutevedzeri wekutanga wavatsvangirai ndivo vaifanirwa anobata matomu mushure mekushaya kwavatsvangirai pozoita extraordinary congress mukati megore rimwe chete sezvinodiwa nebumbiro remitemo yebato iri, iro rakavandudzwa muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri kuitika kuRussia kumitambo yeWorld Cup. Peru yakanda Australia 2-0. Ukuo Denmark yaita mangange neFrance 0-0. Na 8 PM Nigeria iri kutamba neArgentina, ukuo Croatia iri kutamba neIceland. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapato ose ari kukukwidza musarudzo anonyorerana chibvumirano chekucheretedza pamwe nekukurudzira runyararo pembari pesarudzo. MDCT yavachamisa inoita chibvumirano chesarudzo neNational Patriotic Front zvisinei nemamwe mapato ari muMDC Alliance. Masangano anorwira kodzero dzevanhu abatana mukucherechedza zuva revanhu vakatochwa pasi pose reInternational Day in Support of Victims of Torture. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumire kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 26 Nhlangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
into yenza kungabi lokuthula ikuthi nxa ungu referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye team, kakusoze kube lokuthula ground. Nxa u referee sekhiphe uniform ka referee agqoke iuniform yenye team.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende wezano PF.
Silohlupho kuma posters ethu, uhlupho lolu lukabili. Okuqala selamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter lanamathisela, elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter.
Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa kwamaphepha awukukhankasa awanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma two-roomed house angamachumi amabili.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe, lamhlanje siphatha impilo kaSkhwicamfundo Love Momaduku okhokhela ibandla le National Constitutional Assembly kumbe NCA. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende wezano PF ngoba nguye olengqobe yokumanyanisa uZulu ngokuthiyana lomkhuba wokusebenzisa abebutho ukwethusela abantu elizweni kakhulu abemaphandleni ukuba bavotele izano PF. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare ngabe commission ebona ngokukhumisana umlotha National Peace and Reconciliation NPRC, wona obe ujonge ukuqinisa isinqumo sokusebenzela ukuthula ngesikhathi sokhetho esivunyelwane ngamabandla wonke azancedisa kukhetho luka 13 Ntulikazi lonyaka. Ekhuluma kulowo manyano, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Washman Ncube uthi ukuze isinqumo lesi sibe lesithunzi, uhulumende kumele abe nguye okhokhelayo ekusebenzeleni ukuthi kube lokuthula elizweni.
Sinethemba ukuthi engxenye kungancedisa ukuthi kube lokuthula njalo kube le-fairness le-justice ekusebenzeni kwama-commission lawo, ekusebenzeni kwe-ZEC. Ngoba enye into yenza kungabi lokuthula ikuthi nxa ungu-referee ube biased ucine ungokhabi penalty ukhabele enye team, kakusoze kube lokuthula ground nxa u-referee sekhiphe uniform ka-referee agqoke iuniform yenye team. So kuqakathekile ukuthi sibone ukuthi izinto lezi ziyangenelana ziyabambana zihlangene ukuthi kungachaywana njalo kube le fairness le justice wonke umuntu asuthiseke ukwenzela ukuthi kungabi lomuntu ozafuna ukusebenzisa udlakela nxa sithi nxa kunjalo kungcono kudilike. Yikho ke silethemba ukuthi njengoba besithi kule new dispensation lay engxenye bangenza lokho kwakumele kube kusenziwa iminyaka yonke le kungenziwa up to now.
Lokho kwenzakala ukuvimba okuvame ukuba khona kodlakela ngezikhathi zokhetho eminyakeni edluleyo lapho amasotsha lamapolisa ayebonakala eyiwo aphatheka ekuhlukulizeleni abantu betshaya kwesinye isikhathi bebulawa. Abezinkonzo lawo bakhuthaze uZulu ukulondoloza ukuthula kukhetho oluzayo. Linkuthazo yenziwe ngomunye obe emele abezinsonto umfundisi Hussein Sivanda.
Lokhu kuzinikele ukuthula okwenzakale namhlanje kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi bonke ama political parties bebekhona, lo hulumende bekhona, lamabandla abekhona, ama-church, wonke umuntu weZimbabwe jikelele ubekhona. Ngakho into yokuqala ukuthi kwenzakale into enje, njalo kuyasithokozisa ukuthi siyazinikela thina njengabantu beZimbabwe ukuthi sibe lokhetho olulokuthula. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi kwenzakale, ikakhulu nxa sikhangele isimo esenzakale eWhite City koBulawayo. Ukuthi sokuqakathekile ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe angazinikeli kuphela kodwa asebenzele ukuthi kube lokuthula.
Omunye obesemhlanganweni lo ngumnumzana Love Momaduku, yena okhokhelela ibandla leNational Constitutional Assembly NCA, owazise ukuthi umhlangano lo ubanikeza ithuba lokuthi bakhankasele kulokuthula elizweni.
Well, it opens space for us because what has always been happening is that involvement in politics.
Lokhu kusinika ithuba lokuthi singene kwezombusazwe singesabi. Ngenxa yokuthi ezombusazwe kuleli bekuyinto eyisihluku, ikakhulu sibona ukuthi bekuyimbangela yokuthi uphelelwe yimpilo, ubulalelwe inotho yakho kumbe izihlobo zakho. Isinqumo lesi sibona angani sizenelisa ukuba ezombusazwe zibe ngesinye nje isigaba esinjengokuya esikolo kumbe emsebenzini kungela kwesaba. Njalo thina njengebandla elincane silakho ukuba senelise ukwandisa abasekeli bethu nxa kulokuthula. Bekufanele kube kwenzakele inyanga ezihlanu kungakafiki ukhetho ukuba uZulu laye abe lesikhathi sokuba lethemba ukuba uhulumende ukhuluma ngenhliziyo yonke udaba lokuletha ukuthula.
Obemele umongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu wazise ukuba njengebandla udlakela ngabaluthandi njalo bazazama ngazo zonke indlela ukuthi lungabi khona ekhethweni lalonyaka.
There is a tendency among us politicians to talk about or to make capital out of the affected families.
Kulezinye inkokheli ezithanda ukukhuluma ngodlakela olwayenzakala ngesikhathi esedluleyo emulini ezalahlekelwayo kodwa singazange sihlangane lalo. Mina lwangehlela singatholi uzibuso lanjalo sesimtholile. Kufanele njengenkokheli sichiyane lokuvula izilonda lezo kodwa sizithobe.
Kusenjalo umkhokheli webandla le #1980 movement umnumzana Francis Dina uboshwe ngamapolisa emhlanganweni lo ngemva kokubanga umsindo wesithi ibandla lakhe alikho kumabandla akhethwe ukuba alobe igama kusivumelwano lesinqumo sokuthula lesi. Kumele sithuthwe 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abamabandla ezombusazwe bakhala ngokudatshulelwa amaphepha okukhankasa abawanamathisela ezihlahleni kanye lemidulini. Lokhu bathi isenzo esiphambana lemithetho yelizwe leyafakwa iCommission eyeZimbabwe Electoral Commission kumbe iZEC. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abamabandla ezombusazwe laba bathi amaphepha lawa bayawabhadalela njalo bezwa ubuhlungu ngokudatshulwa kwawo. Umnumzana Nkululeko Chuma okhankasa eInsiza South esabelweni seMathebeleland South emele umanyano wePeople's Rainbow Coalition uthi balohlupho kumaposters abo ngenxa yokudatshulwa.
Silo hlupho kuma posters ethu uhlupho lolu lukabili oqala selamanye amabandla afike endaweni lapho ibandla lami elabe lifake khona iposter la namathisela elinye ibandla lifike lidabule lifake eyalo iposter kumbe njengoba nyabe mfake mina ngeselo tape ngiyithenge esithengileyo njengebandla bafike bona badabule ukuthi bachiselo de base befake kwabo so lihlupho esilalo lona lolo ukuthi aficuthi ke amabandla amanye ahloniphi amanye amabandla kusiya ngakhona kwa posters kodwa kuvele kungumthetho wezekho khona ku code of conduct ama political parties esasayinayo ku nomination court ukuthi kumele amabandla ahloniphe amanye amabandla kuma
uchuma wengeze ethi basalungiselela ukuhambisa isikhalazo sabo ezek
iye sisesibangeni sokuthi sihambise isikhalazo esifana lalesi sesibikileke emabandleni ethu kubukhokheli bethu ukuthi silohlupho olufana lalololo ngoba anti la amaphepha adojwanga amaphepha la abhadalela lezindleko zakhona so ke sithemba ukuthi ke ubukhokheli bamabandla ethu buzohambisa lezi zikhalazo emthethweni kumbe kuzekhi ngokwayo.
Umnumzana Josphat Mzacangulube wakhankasa ezimele ebulawayo South uthi laye uthwele nzima ngokudatshulelwa amaphepha akhe ethi njalo amapholisa awathathi nyathelo ngalokho.
Uhlupho odlanga lalo ngolwama-posters na njengokuthi njengomunye wabantu abavele beqase kudala ukukhankasa bengekho vele emabandleni. So uhlupho olukhona ukuthi amapati la esithi ngamapati amakhulu yiwo asedabula ama-posters ami ngakhala ukuthi nge-weekend adatshule emini libandle libusayo i-ZANU PF bewadabule eground eseground le ndaweni ezethuzane lesizinda background badabula ama-posters ami so yikho ngisithi ukuthi kuyinto engayisiyo engalunganga ngoba kuyadinga kuvusisa udla ngodlwanga ngoba lami imali angiladona njengabo bona abantu be-ZANU PF balezi mali ngoba yela so kuzwisa ubuhlungu ngoba badabula ama-posters amakhulu bewathatha vehle banyama ba.
Unkosikazi Naki Mawaro owebandla leZip okhankasa ebulawayo Central uthi yena kakabi lohlupho lokudatshulelwa amaphepha akhe okukhankasa.
Mina kuziphi ngingu MP aspiring MP candidate kubulawayo Central. Hayi mina ukukhuluma iqiniso ama ngisiyafake wona andizange ngibone adatshuliweyo akhona sibili.
Insuku zokhetho ziyasondela njalo ubudlwangudlwangu lodlakela sokuqalile endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela ukuphoselwa kokunakanelwa ukuba libhomba embuthanweni wokukhankasela usekelo owezanu PF kobulawayo ngempelaviki edluleyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Omunye wabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uSkhwica Mfundo Lovemore Maduku webandla leNational Constitutional Assembly NCA uthi uzalwela umbuso okhululekileyo aphinde aguqule isekelo sombuso esikhona kulungiswe esitsha phakathi kweminyaka emihlanu yakuqala esesikhundleni enganqoba. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
UMaduku ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abakhankasela ukuthola isikhundla sikamongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Uthi inkinga enkulu esilayo isisekelo sombuso esingaqinanga okwenza ilizwe libuswe ngendlela engayisiyo.
The most serious problem with the current constitution is that it is a one center of power constitution.
Inkinga enkulu ngesisekelo sombuso esilazo ukuthi yi one center of power constitution. Silomongameli olamandla edlula bonke emhlabeni. Umongameli weMelika ulamandla hathi ngenxa yesisekelo sombuso kodwa ngomumo wezopolitiki kulelo. Kodwa owethu uthola amandla kusisekelo.
UMaduku wazalwa mhla ka 20 Ntulikazi ngomnyaka ka 1965 ngabazali abangabantu makhazethi pinge sabelweni seManicaland. Waqhuba izifundo zomthetho ekolijini elikhulu le University of Zimbabwe wazokuya eCambridge le Oxford eNgilandi wathola isicoco sedoctorate ngomnyaka ka 1999. Umnumzana Ruramai Musiwa odabuka eManicaland uthi lokhu kwenza ebelethemba lokuthi uMaduku engenelisa sibili ukuba ngumongameli.
I desired his integrity, his intellectual capacities.
Nijabulela ukukhalipha kwakhe engqondweni lokuthembeka kwakhe. Wenelisa ukuthola idegree laphezulu le-doctorate eleminyaka ekhonapha kumachumi amathathu nje kuphela.
UMaduku wakhokhela umkhankaso wokuphikisana lesisekelo sombuso esasifunwa nguhulumende weZANU-PF ngomnyaka ka-2000 okwenza ukuba uhulumende enqotshe kukhetho lwe-referendum kulolo daba. Umnumzana David Mukanda ovela kusabelo uMaduku avela kiso uthi umazi njengomuntu olesineke.
Munhu anotya Mwari, munhu anotungamidza Mwari pazvinhu zvake zvese zvari.
UMaduku ngumuntu olomusa, umuntu okhonza lokudumisa uNkulunkulu egakathekisa lokhu kukho konke akwenzayo ephathisa labaswelayo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Dalini Chihindi othi ulolwazi ngendlela uMaduku aphila ngayo njengomuntu makhaza nje.
Munhu akaranaka noti munhu anoziva Mwari.
Umuntu engibona elungile othanda uNkulunkulu njalo ephathisa abantu kokunene.
UMaduku uthethe njalo ulabantwana abahlanu. Ulikholwa lesiKristu ekhonza esontweni eye-United Church of Christ, lapho ake wakhokhelwa ke kuhlandla labatsha waphinda waba ngumgcinisihlalo wesayinodi yalelo bandla. Uthi njengekholwa ubona kufanele ukuba aphathise abaswelayo.
We've actually built homes for the people that have not had homes.
Ngenelisa ukwakhela izindlu kwabaswelayo ezifika kuma-two-roomed house angamachumi amabili. Ngabhadalela njalo abaswelayo imali zama-school fees.
Abaswela uMaduku bathi selesikhathi eside ekhokhela i-NCA osokumele achiyele abanye, kanti njalo abanye besithi ukhokhela ngendlela ecacileyo njalo befuna ulwazi alalo. UMaduku wahlukuluzwa kanenginengi ebotsholwa ezombusazwe phansi kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. Uthi kasoke khohle ilanga ahlaselwa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 bamephula isandla. Wanikezwa isihlalo sokuba isikhuqamfundo esigcweleyo ekolejini le-University yeZimbabwe ngomnyaka ka-2011 lapho aqhubekela phambili khona efundisa ezomthetho. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna...
Yebo, yebo, yebo. Tshwakazo muhle. Mina nginguMike Hove, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo Always The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sikhangela okwenzakala emidlalweni yomncintiswano wengubhu wamazwe womhlaba owe-2018 FIFA World Cup, lapho abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika ababheke ngelokhozi umdlalo phakathi kweNigeria le-Argentina. Uzani sihlaziye lolu daba njengezizalwane zezwekazi yale-Afrika. Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana ngebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFVOANDEBELE.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omahluli bomthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngapha kwele Melika bavote lamhlanje ukusekela ukuvinjwa kwabamazwe alandela ukholo lwesimuslim e-Afrika ukuza kwele Melika ngumongameli Donald Trump. Iqula lakwele Eritrea selifikile kwamakhelwane e-Ethiopia lilanda inkulumo ezilakho ukuqeda impi yokubanga umngcele esileminyaka eminingi. Ukuphawulwa kwebhangi labesifazane eleZimbabwe Women's Microfinance Bank okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare sekuchiye abanye besithi bazoyicela isivuthiwe ngoba uhulumende usengohlala ethembisa uZulu into eziningi kakhulu ngesikhathi somkhankaso wokhetho.
kodwa abanye ngabathi inyathelo leli liyanqomeka ngoba litshengisa ukuba uhulumende uyanakekela abesifazane lanxa engela mali. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi ibhanga leli lingaphathisa uZulu nxa lingasebenza kahle.
Bona njengani icebo elihle ukuthi ukube le bank elinjalo engingakwaziyo ukuthi uhulumende unemali na iprogram enjengaleyo iqhubeke ngendlela okumele iqhubeke ngayo. Ngoba uduko esilalo ukuthi ama-programs lawa siyawavuka kodwa imali yangikhona iyabe ingekho ukuthi inhlelo zangikhona ziqhubekele phambili. Ngilethemba elokuthi ibhenki langikhona lizasebenza njengebhenki njalo uhlelo lwangikhona luzaba le mali eneleyo eyokuthi luhambe kahle.
Kodwa omunye owesifazane unkosazana Rita Ndlovu uthi akuthembisi ukuthi leli bhanga lizasebenza ngemfanelo ngoba lisungulwe ngesikhathi esingayisiso isikhathi sokukhankasela ukhetho.
Singazanto ngesikhathi sonke nxa kukhampeyonwa kule zinto eziphumayo. Singazi kumbeni bakutsho ngeqiniso ngoba ilontshwe eHarare kuphela thina koBulawayo kasikakwazi ukuthi kuzahamba njani. Ende kasikwazi kumbe bali bakutsho ngenhliziyo zabo zonke kumbe bakutsho ukuthi khona khona omama nyantsho noma kuyaziwa bengabantu bengothathekile bazavota ngoba sokuthiwa kule bhanga labomama. Sinile lathi khonapha sikhangele ukuthi iza kuyangaphi elesini iyayisidlulile. Yikho sifuna ukukubona kade singazake ngitsho lutho kodwa xa kuyikuthi ibhenki leyo ilontshiwe ilontshele ukuthi omama baba bathole usizo lapho siyakubongela. Kodwa singakwaziyo yikho silinde ukubona ukuthi ngemva kokhetho kuyini okuza kwenzakala lapho esizaqalisa khona ukukhomenta sesikwazi ukuthi sikhomenta ngani.
Ukutshela uthi nxa bekule ngxaki ekusungulweni kwebhangi leli ukusungulwa kwalo ngemva kweminyaka eminingi lokhu kutshengisa ukuthi lilakho ukusebenza nxa imali ingatholakala.
Liqiniso ukuthi yingqondo eyaqala kudala ubaba uMgabe usesekhona ngabo 2014-2015 sabona ibhodi langikhona li-appointwa sometime ngomnyaka ophelileyo. Kodwa indaba le eyokuthi izinhlelo ezinjengalezi ezikahulumende ziyawe zingela funding eneleyo uyabo kuthatha isikhathi ukuthi ukuthi zivuke. Singazi futhi ukuthi alisiloqhinga la eleza no-PF elekukhampeyina ngalo ngoba sesiseduzane ngama-election sozakale ukuthi alisiqhinga yini eleza no-PF elokuthi bakhampeyine ngalo. Kodwa silethemba elokuthi even after ama-elections ibhenki liyawe lisebenza.
Ibhangi leli likhangelelwe ukuphathisa abesifazane kunye labasakhulayo ukuthi bathole imali yokusungula amabhizimusi amancane.
Amazwe akuqela elemelika, eleBhilithani leleNorway athi kumele abalwisana eDarfur babeke phansi izikhali bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi indawo yabo ithuthuke ngemfanelo. Ukulwisana lokhu eDarfur kweleSudan kwaqalisa ngomnyaka ka-2003 kulandela ukukhonona kwabantu ababesithi ama-Arabs ayababandlulula. Uhulumende wathumela ibutho wanika abantu izikhali ababizwa ngokuthi iJanjaweed ukwenzela ukuthi bamise ukulwisana lokhu. Wabulawa abantu abaningi okumangalisayo, abanye abafika izigidi ezimbili 2 million babaleka eDarfur. Ngomnyaka ka-2007 kwabunjwa ibutho lomanyano we-African Union le-United Nations ukwenzela ukuthi kumiswe impi yomvukela le, kodwa ababelwisana abanye babo bala ukuloba isivumelwano ngomnyaka ka-2006 langomnyaka ka-2011. Amabandla abalisa ele Justice and Equality Movement likamnumzana Zibril Ibrahim lele Sudan Liberation Army elikhokhelwa ngumnumzana Abdul Wahid bayala ukuloba isivumelwano ngodaba lwempi yomvukela. Uqhubekela phambili ukulwisana phakathi kwebutho likahulumende lamabutho ebandla likaWahid. Lokhu sokwenze ukuthi kube labantu abaningi ababaleka eDarfur ngenxa yokulwisana kwamabutho la. Ngakho-ke ilizwe leMelika eleNorway leBhilithani athi kumele kumiswe ukulwisana lokhu osekudale ukuhlupheka okumangalisayo kweleSudan.
kwezemidlalo, amaqembu omdlalo wenguqu athi ele France lele Denmark asedlulele esigabeni esilandelayo somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup ngemva kwemidlalo eyokugcina esibaya sika Group C edlalwe lamhlanje. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFrance libe ngutshikilo bhanqale leDenmark kungela eleneliseyo ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela yetsho ukuba eleFrance yilo eliqede imidlalo yesibaya sikaGroup C lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo yesikhombisa. Endaweni yesibili kule qembu leDenmark lona lile miklomelo emihlanu. Lesi simo sitsho ukuba womabili lawa maqembu yasedlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano, njalo azadibana lamaqembu azaphutsha esendaweni yezimbili zaphezulu engalaneni yemiklomelo kusibaya sikaGroup D. Kusenjalo intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi ukuhlekwazakale ukuba amaqembu azadlala njani ngemva kwemidlalo yezibaya kulakho ukudala inkohlakalo kwimidlalo yezwe zomhlaba.
Ngibona ngathi ukwenziwa koluhlu lwamaqembu adlala kuWorld Cup kanye for umncintiswano wonke uze uyephela kwenza kube nobugwelegwele kumpumela yemidlalo. Bengikhangele especially ngibukele umdlalo weRussia leUruguay. iRussia kukhanya nje ungathi belidlala ungathi lizimisele nje ukuthi linqotshwe ngeleUruguay, likhangelele ukuthi lizadlala laliphi elinye ilizwe last 16. So my point is why uluhlu lungenziwa ngezigaba njengokuthi after ama group stages kwenziwe idraw for the last 16.
Amaqembu akusibaya sikaGroup D adlala namhla ntambama, njalo iqembu le-Iceland lona elile mklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili lizadibana leqembu le-Croatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha. Kuthi elinye lamaqembu amele izwekazi lase-Afrika kule midlalo eleNigeria lizadlala lele-Argentina. Abafana beNigeria bale miklomelo emithathu kuthi ele-Argentina lilo mklomelo wodwa. Lesi simo sengalane sitsho ukuba iqembu le-Croatia selivele selilalo ilungelo lokuyadlala kusigaba esilandelayo. Kuthi elizahamba lalo lizaphuma kuloba yiliphi phakathi kwamanye la amathathu kusiya ngokuthi impumelelo yanamhlanje izabe iminjani. Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C odlalwe namhla, iqembu leperu litshayele Australia ngetukanya. Okuyimpumelelo yetsho ukuba iqembu leperu yilo eliphutshe imidlalo yesibaya lesi lisendaweni yesithathu lile miklomelo emithathu, njalo ikanti iqembu leAustralia yilo elisemsileni, njalo lizaphindela ekhaya lingazange lithole ngitsho lowodwa zwi umklomelo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Avulekile amazulu,
avulekile amazulu,
avulekile ngempela,
avulekile amazulu,
avulekile amazulu,
avulekile amazulu,
avulekile ngempela,
avulekile amazulu,
avulekile amazulu,
avulekile amazulu, Afulele la mazulu Sa si hamba si senyungela Sa si hamba si senyungela
Avulekile amazolo ingoma ye Shining Star isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ukuthula ngesikhathi sokhetho kusezandleni zikahulumende wezanu PF ngoba nguye olenqobe yokumanyanisa uZulu. Amabandla ezombusazwe akhala ngokudatshulelwa amaphepha awukukhankasa ama-posters. Igama ngoChris Gande sensilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.